ma-alert anouya through Meteorological Services Department. Ndiwo early warning unit yedu inotizivisa nezvinomiro ekunze. Saka mamesages paanouya vanenge vachiudza vanhu kuti ndekuti kutaunaya mvura yakawanda ndekuti kutogona kuita makashama. Tichiteerera izvozvo ende vanotungamira mumatunhu edu kubva kumadzimambo edu nemakansela ward and village level tichisvika kumaDDC zvichikwira kuenda kuprovinsi kusvika kunational vanhu vanofanira kunge vachiziva maemergency number avo ende kuziva kuti kana pain the case yekuti paitwa madisplacement vanhu vanofanira kuziva kune maigration center avo kuti vabve pavanenge vari pasiripei vachienda kumaigration center kwavanogara temporarily vachikusvika mafasha maapera.
Shoko rinenge rafamba zvakadii muvanhu? Tinozongonzwa kunzi vamwe vawirwa nematambudziko, iro shoko rafamba.
Tinoona makese edrowning ari kukwira nekuti vanhu vari kuramba vachida kungoyambuka nzizi dzinenge dzakazara vesoka kana kuti vezimotokari vamwe vanovaringoramba vachingokosa ende izvo zvinhu zvinoisa uguru hwevanhu panjoni. Saka ndiyo tarisiro yedu kuti vanhu vachateerera mameseji anouya pamaredhiyo pamawhatsapp ende kana munhu anzwawo shoko reyambiro rechenjedzo tinofanira kutiudzawo vamwe vakatikomberedza kuti tichengetedze upenyu.
Kunewo vana vezvikoro vanoyambuka dzinzizi vachienda kuchikoro nokudzoka kudzimba, vodini mazuva iwaya emvura zhinji aya?
Vana vezvikoro masuoteredzechidosho vananga vasabuda kana kusvika vachiona kuti vakusiriseizina kuti vanhu vakabive nemaperenzi achiona kuti dzidzi dzakazara ngavagare kudzimba. Vamwe vanotopesera kumanikidzira vachikosa nevana putting children lives at risk. So I think basically izvozvozvo people should just be on high alert.
Imiwo sesangano ndezvipi zvamunoita kugadzirira matambudziko angangowirwa navanhu munguva yemvura zhinji kudai?
Masivil protection structures edu anenge ariwo on high alert tuesho dzinoita dambudziko vanhu vanowana rubatsiro through the relevant structures. We have dispatched my food and non-food items to my district because I can now go in an emergency. I'm going to talk about Syria to my true provincial office in my district office. Kana kuvaeneed food and non-food items sabata neafort vanotibatsira kana paita tichikuwa maincident vanhu vari kuita marumi